Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 15, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hazvina kukodzera kuti vanhu vashungurudzwe uyezve vabatwe kunge nhapwa kana kubatwa nenzira dzinovadzikisira. Saka tiri kushushikana zvikuru tichiona kuti tatoone vanhu vanoda kusvika vanosvika kuvatanhatu vakabatwa vakarohwa zvakaomarara, vamwe vatoo muzvipatara.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti ari kushushikana nekupambwa kunonzi kwakaitwa vanhu vatanhatu pamberi pekuratidzira kweMDC mangwana.
Hatigoni kutya mapurisa, because mapurisa basa ravo ndokuchengetedza runyara rwemunyika. Saka navakatowanda kudai tinoimba kuti namangwana patichange chitaridziro vachange varipo vane uwandu hwavo vakachengetedza isu vanenge vachiita peaceful demonstration.
Mapurisa ane zvombo zvehondo aswera ari mumigwagwa muHarare nenzvimbo dzakatenderera guta guru renyika. Mapurisa anosungwa murwiri wekodzero dzevanhu uye varisachigaro wekomite yevechidiki musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPride Mukono achivapomera mhosva yekuda kupidigura hurumende. Ishe Felix Nhlanhla Yamangwe ndiweni vanochengetedzwa muusungwa kuitira kuti vapiwe mutongo mangwana pamhosva yavari kupomerwa yekuputsa midziyo kundava zinduna. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti ari kushushikana nekusachengetedzeka kwevanhu zvichitevera kupambwa kunonzi kwakaitwa vanhu vatanhatu pamberi pekuratidzira kuri kuda kuitwa neMDC mangwana. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashaura nevatori venhau muHarare nhasi, sachigaro vemubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu weZimbabwe Human Rights NGO Forum muzvare Justina Mukoko, vati havasi kufara nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu nevanofungidzirwa kuti vari muhurumende, avo vavati vakapamba vanhu vatanhatu kusvika pari zvino pamberi pekuratidzira kuruda kuitwa neMDC mangwana.
Izvozvo inyaya iri kutishusha zvikuru, uye tinoziva kuti pasi rese chinhu chisingatendedzwe izvozvo, uyezve tiri kuti isusu Zimbabwe yakaisa rupau rwayo pacharter yeAfrican Union inotaura zvakasimba muArticle 5 kuti hazvina kukodzera kuti vanhu vashungurudzwe uyezve vabatwe kunge nhapwa kana kubatwa nenzira dzinovadzikisira. Saka tiri kushushikana zvikuru tichiona kuti tatoone vanhu vanoda kusvika vanosvika kuvatanhatu vakabatwa vakarohwa zvakaomarara, vamwe vatoo muzvipatara. Saka ndozvatiri kuti isusu izvozvo dai zvaregerwa, nekuti ikodzero yevanhu kuita zvakubatana nevanhu vavanoda. Kana takatarisa section 58 yeConstitution, uyezve kuti kana vari kuda kuratidzira section 59 inovapa kodzero iyoyo as long as vachiratidzira murunyara.
Muzvare Mukoko vati mapurisa nemauto vanofanira kuchengetedza zvarwa zveZimbabwe pazvinenge zvichiratidzira. Vati semasangano anoshanda asina kwaakarerekera, vanoda kuti kodzero dzekuratidzira dziri mubumbiro remutemo dzichengetedzwe, uye vanenge vachida kuratidzira vaite izvi murunyararo. Muzvare Mukoko vakurudzira kuti masangano ekunze akaita seSADC, African Union pamwe neUnited Nations aise maziso avo muZimbabwe.
Tiri kuvakurudzira kuti maziso avo ngaaramba akatarisa muZimbabwe. azvibatsiri kuramba takuzoti mushure mekunge zvinhu zvaipa vanhu vozoda kutaura ngazvibve zvataurwa iye zvino zuva iro risati rasvika tiri kuvayeuchidza kuti izvi zviri kuda kuitwa nevanhu izvi ikodzero yavo saka ngavaone zvavanogona kuita kuti vagone kutaura nehurumende kuti izvi zviri kutaurwa kuchikichidzira vanhu kuti mauto atanga achiita zvakati isusu tinotarisa mauto nemapurisa sevanhu vanofanira kunge vari kuchengetedza upenyu hwevanhu kwete kutora upenyu hwevanhu
Muzinda weAmerica muZimbabwe waburitsawo mashoko ekutsoropodza kupambwa kunonzi kuri kuitwa varwiri vekodzero dzevanhu pamwe nenhengo dzeMDC pamberi pekuratidzira kwamangwana. America yakurudzira hurumende kuti iferefete zvakakwana kupambwa kunonzi kuri kuitwa vanhu uku. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaburitsa mashoko ekuti vari kuferefeta nyaya yekupambwa kwevanhu iyi uye vanoti semapurisa vawanawo matombo nerekeni pakati pedhorobha reHarare zvavanoti zviri kufungidzirwa kuti zvakaunzwa mudhorobha nenhengo dzeMDC kuti dzizokonzera mhirizhonga mangwana. Vati mapurisa achabuda neuwandu hwavo mangwana kuti achengetedze runyararo veruzhinji pamwe nezvivakwa zvehurumende. Nhasi mapurisa anga akapakatira zvombo aswera achitenderera pakati pedhorobha muHarare ane zvinoshandiswa pakudeedzera achikurudzira veruzhinji kuti vasapinde mumigwagwa vachiratidzira mangwana asi kuti vaite mabasa avo murunyararo. Murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vakurudzira vatsigiri vavo kuti varatidzirewo murunyararo vachiti basa remapurisa nderekuchengetedza runyararo kwete kushungurudza vanenge vachiratidzira. Nekune rumwe rutivi, munyori mukuru musangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vati nhengo dzisangano ravo dzinoda kupinda mumigwagwa dzichibatana neMDC pakuratidzira dzakasununguka kuita izvi vachiti sangano ravo rine nhengo dzinobva kumapato akasiyana-siyana uye nhengo idzi dzine kodzero yekudyidzana nemapato adzinoda. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaburitsawo mashoko padande mutande ravo reTwitter neFacebook kuti havasati vavhara misiwo yokuti paitwe nhaurirano munyika vachiti kuratidzira nemhirizhonga hakuna zvakunobatsira. VaMnangagwa vanonzi vaudzawo chikwata chekomishen inoona nezvekodzero dzevanhu muAU cheAfrican Commission on Human and People's Rights icho chiri kushanya munyika kuti hurumende haisi kuzorambidza MDC kuratidzira vachiti nhengo dzebato iri dzinofanira kuita izvi murunyararo. MDC inoti icharatidzira mangwana ichiti haisi kufara nekusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika. Mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vanoti havaone vaMnangagwa semutungamiriri wenyika akasarudzwa pachena kunyange hazvo komishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakazivisa kuti vaMnangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika gore rapera izvo zvakatsinirwa nedare reConstitutional Court. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mapurisa nezvombo zvehondo anonzi aswera ari mumigwagwa muHarare nenzvimbo dzakatenderedza guta guru renyika, ukuwo vechidiki veZANU PF vachiti havasi kuzobvumidza mhirizhonga pakuratidzira kuchaitwa neMDC mangwana. Godwin Manguzha anoti panyaya inotevera.
Mapurisa anodzivira nyonga-nyonga ange aine zvombo zvehondo zvinosanganisira pfuti nemboma aswera achitenderera mumigwagwa yeHarare nechitungwiza zvichitevera chisungo chedare makurukota nezuro chekuti hurumende itore matanho ekuchengetedza runyararo pakuratidzira kwemangwana. Mapurisa ange achitenderera nemigwagwa asingabviringe vanhu uye mamwe ndiwo ange achingotenderera nemotikari dzinodira mvura inovava. Mamwewo ange aine motikari dzine maloudspeaker achiyambira veruzhinji kuti vasiyane mhirizhonga vachiti kana munhu asungwa anoenda kujeri ega kwete nevakaronga kuratidzira. Mapurisa ange achikurudzirawo veruzhinji kuti vaite basa ravo sezvavanoita mazuva ose sezvo vanenge vakachengetedzwa. Vagari vemuHarare vakawanda vanoti hapana chakaipa pakuvepo kwemapurisa mumugwagwa vachiti zvakakosha kuti mapurisa achengetedze runyararo nezvivakwa nemidziyo yevanhu. VaRaymond Gano vaudza Studio 7 kuti kusvika pari zvino hapana chavanoshora pane zviri kuitwa nemapurisa.
Kuvapo kwavo mumastreets nekuda kuti runyararo rwuwande tinozvikudza ngazvirambe zvakadaro chatoshora kurohwa kwevanhu kusina njere mukati.
Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota zvemukati menyika vaKane Matema kuti mapurisa mangani adirwa mumugwagwa sezvo vange vasingabatike vachinzi vanga vari mumusangano wePolitbro. Studio 7 yabata mutauri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo avo vati havakwanisi kutaura sezvo vange vachangodzoka munyika asi murongo wemusangano muMDC uye vachange vachitungamirira urongwa hwekuratidzira mangwana vaAmos Chibaya vaudza Studio 7 kuti vanofara chose nekuwanda kwemapurisa nekuti ari kuita basa ravo rekuchengetedza runyararo.
Hatigoni kutya mapurisa because mapurisa basa ravo ndokuchengetedza runyararo munyika. Saka navakatowanda kudai tinoimba kuti namangwana vachange vachitaridzira vachange varipo vane uwandu hwavo vakachengetedza isu vanenge vachiita peaceful demonstration because isu takazivisa mapurisa zviri pamutemo kuti tichada kutaridzira murunyararo pasina mhirizhonga. Saka ndinoti haiwa mapurisa kana achinge aripo varogadzirira havo kuti vahochengetedza vanhu vezimbabwe avo vachange vachitaridzira murunyararo muzuva ramangwana.
Panyaya iri nyore kuperwa kuti kuratidzira uku kungangomiswa mushure mokunge mapurisa awana rekeni nematombo anonzi anogona kunge ari kuda kushandiswa mangwana, vachibaya vati vacharatidzira murunyararo uye havadi mvumo kubva kumapurisa kuita izvi.
Takanangana nenyaya yavabvunza pakutanga iyi nyaya yepermission, aiwa harisiro basa ravo. Basa ravo rinotifana kuvabvisa chete kuti tichataridzira musi wakati. Hatitsvaki mvumo kumapurisa bodo. Mutemo unoti munozivisa mapurisa ndozvatakaita semusangano.
Asi mumwe wechidiki mubato rezano PF vatenda ichirau vanoti kunyange hazvo kuratidzira kuchibvumiswa pamutemo havasi kuzorega pachiitika mhirizhonga sezvakaitika munandira apo pakafa vanhu vanodarika 10 nevashanu uye pakaparadzwa zvinhu zvinokosha mamiriyoni makumi matatu emadhora ekuamerica pakuratidzira kwainge kwakarongwa neZimbabwe Congress of Trade Unions.
Tinongovimba kuti vakaita pisuwo ndatikafare zvikuru asi vakasara nyaro taudza vatsigiri vedu especially vanotengesa zvinhu zvakasiyana-siyana kuna siya so kuna na Glenview Area 8 kwese kuti anenge auya chapa wakanganisa kuti vasatengese tati vanhu ivavo vanokwanisa kuti vadhileo navo vachibatsirwa zvakare nemapurisa.
Mutauri wevechidiki muMDC Stephen Sarkozy Chuma aramba mashoko ekuti bato ravo richakonzera mhirizhonga achiti zvese zviri kutaurwa nevanhu vanoda kusvibisa zita rebato ravo.
State kana kuti regime sekutaura kwandamboita vari kutya saka vari kutsvaka chose chingaita kuti vave vanonenedzera mhosva kuMDC uye kuti itaridzike sebato remhirizhonga. Asi tinozviziva kuti mazuva maviri matatu apfuura vatsigiri vedu machairman emadistricts edu anga achiteererwa usiku mudzimba vachirohwa.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaudza chikwata chiri kushanya munyika cheAfrican Court for Human and People's Rights kuti MDC chabvumidzwa kuratidzira murinyararo asi ikaita mhirizhonga ichazvionera pamhino sefozha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tichiri panyaya yemapurisa, mapurisa asunga nhasi murwiri wekodzero dzevanhu uye vari sachigaro wekomiti yevechidiki musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPride Mukono. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti vaMukono vasungirwa mhosva yekuda kupidigura hurumende. Zvinonzi vaMukono vakada kubvisa hurumende zvisiri pamutemo nemashoko avakaburitsa paTwitter. VaMukono vava munhu wechimakumi maviri nevaviri kusungwa kubva munandira vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yavaEmerson Mnangagwa. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya yekusungwa kwavaMukono iyi. Mashoko atiri kutambirawo kubva kuulawayo anoti Ishe Felix Nhlanhla Yamangwe Ndiweni vachengetedzwa muusungwa kuitira kuti vapiwe mutongo pamhosva yavari kupomerwa yekuputsa midziyo kundava zinduna. Ishe Ndiweni nevamwe vavo 13 vavari kupomerwa navo mhosva yekuputsa midziyo vari kuramba mhosva iyi. Izvi zvaburitswa padande mutande resite. Dare reSenate nezuro usiku rakapasisa bhiri remutemo wekuchengetedzwa kwerunyararo nekugadzikana munyika weMaintenance of Peace and Order uyo uri kuda kutsiwa mutemo wePublic Order and Security Act. Mutemo wePosa wanga uchishoropodzwa nemapoka akawanda munyika uchinzi unombunyikidza kodzero dzevanhu. Asi Senator Wedun Remanikaland vari vebato reMDC vaDouglas Monzora vanoti mutemo mutsva uyo wavari kupikisa wakatoipa kudarika Posa vachiufananidza nemutemo waishandiswa munguva yeudzvanyiriri hweutongo hwevachena muSouth Africa. vamonzora vanoti kunyanga hazvo bhiri iri rakapasa museneti nekuda kwehuwandu hwenhengo dzezanu PF. Bato ravo riri kupikisa zvimwe zvikamu zvirimo zvakaita sekuti munhu anenge anyorera mapurisa tsamba achiazivisa nezvekuda kuratidzira ndiye anosungwa kana pakazoita mhirizhonga, uyewo nyaya yekurambidzwa kwevanhu kutakura zvinhu zvakaita sematemo, mapadza nemakano. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chiripo ndechekuti bhiru iri ndiro bhiru riroda kutsiwa posa, asi chatakanyanya kukahadzika nacho musenate ndechekuti bhiru iri rakanyorwa richiteedzera mutemo wekusouth africa, kwete south africa yenguva yana Mandela, asi south africa yenguva yana Botha nana de Klerk paapartheid paya. Saka wakangokoponorwa mutemo iwoyo ndokuiswa mutemo wezimbabwe neministri yedu. Saka takai kakawadzana musenate nezuro, senate yakazovhara nakota to 11 usiku. Saka mukupedzisira bhiru iri rakaitwa passed with amendments, zvichireva kuti rapasa musenate nezvatakanga tagadzisawo zvakadairwa ipapo, asi raakuenda kunonzi kuparliamentary legal committee kunogadziridzwa zviya zviya zvatakawirirana kuti zvigadziriswe. Saka richingobva ikoko rinenge raakuenda kunosainwa na president pamutemo weparliament yedu. Asi bhiru iri mutemo wakashatisisa, mutemo unombunyikidza kodzero dzevana vezimbabwe.
Saka kana pasina chamuri kuona chikuru chakashanduka, zviri kureva kakuti bhiri iri mangosiya riri sezvaranga riri.
Zvazvinoreva ndezvokuti struggle yedu yekuti tive nemitemo yakanaka inoramba ichingoenderera mberiwo. Saka tichibva ikoko pane zvatiri kufungawo zvokuita separatists somuenzaniso, tinobvumirwa kuenda kuconstitutional court kunoti mutemo uyu unzi iwo hauenderani nebumbiro remutemo wezimbabwe, nekuti zvechokwadiwo hauenderani nebumbiro remutemo wezimbabwe.
Zvamuri kupikisana nazvo mubhiri iri zvii?
Mutemo wekuti kana pachida kuitwa demonstration panosarudzwa anonzi convener. Konvina munhu anotumwa nebato rake kana neorganization yake kuti anyore tsamba kumapurisa. Zviri kutaura bhiri iri ndezvekuti kana iwe wangoita konvina, pakazoitika chinoitika pademonstration iyoyo, konvina ndiye anosungwa, ndiye anoendeswa kujeri, ndiye anobhadhariswa kana paine zvinenge zvaputsika, zvisinei nekuti ndiye here akonzera izvozvo.
Vanga vari nhengo yedare resenate vachimirira Manicaland vaDouglas Monzora veMDC vari parunare muHarare nestudio 7. Asi nhengo yecentral committee yezanu PF uye vaimbo vemumiriri wePelandaba Mpopoma muparamende vaJoseph Chuma vanoti kupasiswa kwebhiri iri ndicho chimwe chezvakavimbiswa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa kuti ichabatanidza mitemo yenyika. Vanotiwo vanoshamiswa nedanho reMDC rekuramba kutambira mutemo uyu sezvo mutemo uyu wakatenderera muvanhu usati waenda kumatare eparamende.
Ndozvakaravimbisa kuti new dispensation yakauya iyi tichamhanyisa mutemo mudare reparamende nesenate kuti tirealine mitemo yedu yese nebumbiro renyika yedu. Saka zvinhu zvakanaka izvo kuti iriri remopo iri rauya rapasa, takumirira kuti ridzokera kulegal committee and then rozoenda kumutungamiriri wenyika worisaina roita mutemo.
Tiri kuona vebato rinopikisa reMDC vari kugunun'una kuti bhiri iri hausi mutemo unganakira nyika, vachiuenzanisa nemutemo waishandiswa munguva yeudzvanyiriri muSouth Africa. Munoti
zvinoshamisa izvo nekuti mutemo uyu patakautanga vakapendera vakati aiwa ndizvo chaizvo. Ukatouya mutemo uyu ukatenderera kuvanhu tikaita ya inonzi public consultation, vanhu vakabvirana nazvo kuti aiwa ndozvinoda kuti zvivishe mutemo iwowo ukadzoka. Saka nhasi chava kuchema chii?
Vari kuti zvimwe zviri mumutemo uyu zvakafanana nekuti vanhu varambidzwe kutakura zvinhu zvakaita semapadza, matemo nezvimwe zvakadaro, uyewo nyaya yekuti anenge anyora tsamba ichienda kumapurisa ange ari iye anezenge achitakura mutoro kana pazoita kana mhirizhonga kana kupwanywa kwezvinhu.
Ko handiti kana iwe ukati urauratidzira onyorera mapurisa, somebody must be responsible guy for maconduct evanhu ivavo vaauda kuti uratidzire unavo. Saka munoziva kuti zvinhu zvingoitika without anyone being accountable for that, azviitika. Saka definitely munhu akada kuratidzira anofanira kuziva kuti anofanira kucontrola vanhu vake vaauratidza navo, and that's a given. Control your people, simple, because kuratidzira kuri mumutemo 6 section 59 dzvuma ikodzero remunhu asi kune makodzero evamwe vanhu ka asi kafanga kuzovhiringidzwa nekuti iwe uraita kodzero rako saka definitely kana uraratidzira kontrola vanhu vako kana tukazvigone siyana nazvo simple so someone must be answerable the threat and simple is that and panyaya yemabadza nematema izvi hapana problem kana iwewo watenga ndichakuendesa kumusha handifi kuti mapurisa ngekendi stupid kuti wokusungira izvozvo
vanga vari nhengo yecentral committee yezanu PF vajoseph chuma vachitaura vari parunhare mubulawayo nestudio 7 yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu gumi nevana vafa nhasi zvichitevera kurwiswa nemauto kwakanangana nevapanduki muMyanmar. Nzvimbo dzarwiswa kumaodzanyemba kweMyanmar dzinosanganisira muzinda wemauto muguta rePin Olwin mudunhu reMandalay, muzinda wemapurisa pamwe neZambuko. Masangano yenhau muGibraltar anoti hurumende yaronga kuregedza ngarava yehondo yemuIran Grace 1 mushure mekunge yavimbiswa nehurumende yemuTeheran kuti haisi kuzobvisa zvayakatakura muSiria. Munyika munonzi hamusisina kugadzikana kubva bato reMDC zvarakazivisa kuti riri kuda kuratidzira murunyararo mangwana uku bato rezanu PF richitsika madziro richiti kuratidzira hakufanira kuenderera mberi. Chiri kushungurudza vanorwira kodzero dzevanhu uye dzimwe nyika dzekunze dzakaita seAmerica kupambwa kwevanopikisa nevanofungidzirwa kuti vasori vachitsakatiswa nekurohwa zvakaipisisa. Vanhu vatanhatu vanopikisa hurumende vakapambwa nekurohwa zvakaipisisa mazuva mashoma apfuura. Nhasi nhengo yeCrisis in Zimbabwe Coalition vaPride Mukono namuzvare Cecilia Chimbiri vanova mutevedzeri vasachigaro vechidiki muMDC vadaidzwa kumapurisa vachipomerwa mhosva yekukurudzira kuratidzira uku. Mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols nhasi vashanyira mumwe akarohwa zvakaipisisa vatatenda mombe yarara. Asi mumashoko kuvatori venhau gurukota rezvemukati menyika vaKeni Matema vakati MDC iri kuda kushandisa kuratidzira uku kupidigura hurumende. Asi MDC inoti izvi ndezvemugotsi matsuro ichiti kuvhunduka chatikwatara hungoivine katurike. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nhengo yezanu PF uye vari gweta rinombomirira mutungamiri wenyika vatinomudaishe Chinyoka pamwe negweta vari munyori wezvesarudzo muMDC vaJacob Mafume. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMafume.
Tikatarisa bumbiro redu remutemo section 59 inotipa mvumo kubva kusection 57, 58, 59 inotipa mvumo yekuexpressa yekufamba nekuratidzira kana pane zvamunenge muchinyunyuta. Saka vanhu veZimbabwe vavaviwa neupenyu hoita hugavakava hozha nhoko dzezvironda. Hapachina kana ari kuona kuti nyika iri kuinda kupi. Mabasa hakuna, mari hakuna, zvokwadi hatisati tamboona kutambura kwakadai kubva Zimbabwe ichatanga kugadzirwa.
Vachinyoka, munoti kudii nezviri kutaurwa navaMafumezvo?
VaMafume mukupindura kwavo vari kutaura kuti bumbe romutemo rinotipa mvumo yekutaridzira. Izvozvo hapana munhu muzviramba kana. Asi chiripo ndechokuti yamangwana iri kuitigwei, of which vazhinji hatisi kuhwisisa kuti iri kuitigwa chii. Nokuti vaMafume vanotoda kuti hurumende izive kuti vanhu vari kunetseka. Hurumende inozviziva. VaMunangagwa vakati kuvakuru veMDC, uyai titaurirane tivonesane tose kuti zvinhu zvofambiswa sei. Vakati hai, hatidi kuzowana imwe nokuti imwe hamusi vakadero. Vakuti kwai toda kuinda kurodhi. Kurodhi kunenge kunani unenge wakateerera. Iwo zvimavari hamushuwa vari kunamata kuti dai tikangorohwa mangwana zvigobuda zvichitaridza kuti aha, Zimbabwe yamaivona yakaipa.
vamafume pindai tinzwa hanzi muri kuramba naurano uye zvamuri kuita izvi kuda kuti munzi tokonyo vamuorowa zvobuda kunze uko.
Aiwa, hatina ari kuda kurohwa. Ivo tikarangarira vakataridzira kuna vamugabe vakabetserwa neruzhinji rweZimbabwe. Zvavakaratidzira vachiti vamugabe vakonewa ndoo zvonotadza. Vaiti kune corruption, imari hakuchina, mune udzinyiriri munyika, mune chino nechino chakaitwa zvisiri izvo. Ndoo movofamba nemo nemo. Pavakataridzira kuna vamugabe zvakavabatsira. Tatisingazivi kuti tiri kuitira ivo kuti vadye rifa vaite mbovha. Vanhu vanoita zvakaipa vanotasanuka vanhu vakapinda mumugwagwa. Iko zvinotoshamisika kuti vari kunzi pana 2017 na 2018 pavakapinda muhurumende 3 billion yaibuda semushonga wemusana ichibuda muministry of finance vachiita yekupura vakarara nemusana. Iko zvino vekuministry of finance vari kungoti mari yakabuda tiregerereivo, takaidya hedu tiregerereivo, hatichazvi futi. Unogorega kudya futi iyo mari yapera. Saka ndosaka ruzhinji rweZimbabwe rwati roda kupinda mugwagwa. Hatizivisu vemudhisi vati toda kupinda mugwagwa. Ruzhinji rweZimbabwe rati aiwa paneta zvakadai so ngatipindei mugwagwa.
Vachinyoka todzoka kwamuri, pane chakaipa here kuti vanhu ava varatidzire havo sezvinodiwa nebumbu remutemo? Nekuti vamwe vakunyunyuta kuti vatanga nyaya yekuti vamwe vari kupambwa voinoitwa kafira mberi kana kuti kutochwa mapurisa vachitiwo vanhu vasaratidzire.
Pamutemo kutaridzira hapana chakaipa mauri, asi kana tikaizvo mutemo haurambidzi kuti vanhu vapinde mumugwagwa vachiratidzira. Hazvirevi kuti tiri kudana vanhu yai mazuva ose. Vanhu vanofanira kuindako vane chinangwa.
Aiwa,
apa vari kuti vataura ivo voga, haimbondinyararirai zvinditotaura.
Aiwa bata, haazi mutemo
kaudaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaindaind kana kugweta kuvanhu ndanda akanyarara muchizuwa ayako ivo
usinga
asi mutemo wacho ndozvaunoda mafume kuti pose pose patinotaura unoda kusvika mukunyongonya munhu mashoko
aiwa bumbiro remutemo
tese tiri magweta zuwa ndanda akanyarara hamuna kutuma matikitibva kunotsvaka kuti 3 miliyoni yakabuda zvakabuda mumaripoti yehurumende iyoyo yauri kushora iyoyo kureva kuti zvasiyana nemazuva zvanga zvakaita kare
aiwa zvakabudiswa navabiti
izvi zviri kubudiswa nehurumende iyoyo hazvina
kubudiswa navabiti
zvakabudiswa neministry of finance vanhu vemisi vafanyenzi vakutaura kuti vanoti mari yakabuda ndevanoshandira biti yakava vanoshandira ministry of finance
nhengo yezanu pf ivari gweta rinombomirira mutungamiri wenyika vatinomudaishe chinyoka manzwa zvakare kubva kugweta vari munyori wezvesarudzo mumdc vajacob mafume vaviri ava vanga vari parunhare muharare muhuri kurenga ichikokerwa nablessing zulu westudio 7 muchirongwa chewomen's round table na 8 p.m. tiri kutaura pamusoro pekuratidzira kwakarongwa nemdc takatarisa pamire vanhukadzi paurongwa uhu kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7 shandisei whatsapp namba dzinoti 001-0465-0318 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti ari kushushikana nekupambwa kunonzi kwakaitwa vanhu vatanhatu pamberi pekuratidzira kwemdc mangwana mapurisa ane zvombo zvehondo aswera ari mumigwagwa muharare nenzvimbo dzakatenderedza guta guru renyika mapurisa anosunga murwiri wekodzero dzevanhu uye varisachigaro wekomiti yevechidiki musangano recrisis in zimbabwe coalition vapride mukono vachivapomera mhosva yekuda kupidigura hurumende ishe felix nhlanhla yamangwe ndiveni vanochengetedzwa muusungwa kuitira kuti vapiwe mutongo mangwana pamhosva yavari kupomerwa yekuputsa midziyo kundavazinduna tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 15 Ncwabakazi 2019 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Amazwe silawuye ukuthi iSADC iAU lezinye ihlanganiso ezikolo zibe zilamehlo sikhangela okwenzakalayo eZimbabwe. Akuncedi ukuthi bese sikhuluma sesilahlekelweni. Kuqakathekile ukuthi kube nendlela zokuvikela lokho kungakenzakali.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe, Human Rights NGO Forum, ikhuthaza umanyano we-African Union lowe-SADC ukuba ubheke ngelihlo lokhozi izehlakalo zesimo sombusazwe eZimbabwe ngesikhathi sohlelo lokutshengisela eHarare kusasa.
Ungakhangela imopho ngendlela elingayo kathesi, ngibona ingani kayisayehlukananga kakhulu nomthetho wephosa lo obuvele ukhona.
Umthetho we-Maintenance of Peace and Order, mopho, upasisiwe ngamadale omabili awePhalamende. Amapholisa lamhlabo phe osakhulayo we-MDC uSisilia Chimbiri phezu kohlelo lokutshengisela oluqoqwa libandla lakhe kusasa kanye lolwela amalungelo oluntu umnumzana Pride Mukono oyisiphathamandla senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abomanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights NGO Forum bathi inhlanganiso ezinjenge African Union leSADC kumele zibheke ngelihlo lokhozi izehlakalo zesimo sombusazwe eZimbabwe ngesikhathi kuqoqwa ukutshengisela kweHarare kusasa. Lokhu bakutsho ngesikhathi abalwela amalungelo oluntu kanye labaphatheke kwezombusazwe bamabandla aphikisayo beqhubekela phambili besithi bayahlukunyezwa lokuthunjwa. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Linkuthazo yenziwa ngesikhathi ukuthunjwa kwamalunga ebandla le-MDC kanye labanye abalwela amalungelo oluntu beqhubeka bethunjwa ebusuku besemizini yabo, babuye babhuqwe bachiwe belimele kakubi. Inani lasebethunjiwe kusukela ngalimpela viki edluleyo sebesedlula abayisithupha. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba eHarare, umgcini sihlalo omanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights NGO Forum, unkosazana Justina Mkoko, uthi ukujika elihlo kwenhlanganiso zakwezwekazi le-Afrika ezigoqela i-AU, SADC lezinye kulakho ukuvimba ukonakala komumo okunjengalokho okwenzakala ekuqaliseni komnyaka ngozibandlela lapho impahla lempilo zabantu zachaphazwa.
Amazwe silawuye ukuthi iSADC iAU lezinye ihlanganiso ezikolo zibe zilamehlo sikhangela okwenzakalayo eZimbabwe. Akuncedi ukuthi bese sikhuluma sesilahlekelweni. Kuqakathekile ukuthi kube nendlela zokuvikela lokho kungakenzakali. Sifuna njalo ukuthi sithi thina amapholisa lamasoja sikhangelele ukuthi balondoloze bantu hatshi ukuyithatha.
Unobhala wenhlanganiso emela isisebenzi umnumzana Jafet Moyo ukhuthaze uhulumende ukuthi alondoloze ukuthula ngesikhathi kutshengiselwa, hatshi ukulimaza labo abasebenzisa ilungelo labo.
Sikhangelele ukuthi okwenziwa iMDC kusasa kube kwenziwe ngokuthula, kungabi lokulimazana, kungabi lokubhidlika kwempahla. Sikukhangelele ukuthi abakhangele ngezomthetho ke kufanele bebone ukuthi ke lumbuthano wenziwa ngokuthula. Okungani nje kuyasixaka ikuthi sesiboneke abantu abathize ke abazimeleyo bodwa nje sebe abdalthwa ntambama ebusuku betshaywa.
Umsekeli kamphathintambo wezomvikela umnumzana Victor Mathemadanda ekhuluma ngomvulo esemathuneni amaqhawe uthe lokho kutshengisela akusoze kuqhubekele phambili. Imbiko le ize ngemva kokuba kuvike edluleyo uMathemadanda ethe abebutho bazakwenza konke abakwenelisayo ukuvimba uDlakela kulokhu kutshengisela. Kodwa umoyo uthe kulusizi ukuthi isiphathamandla sikahulumende asizwisise ukuthi kulilungelo likaZulu ukuthi atshengisele.
Kuyasibangalisa ukuthi loke silama ministers kumbe singathi abaphathi bentambo kuhulumende abangazwisisiyo ukuthi umthetho uthini.
Lokhu sekuchiye uZulu ekhathele ngembiko eveza ukuthi uhulumende akazinikelanga ukunikeza uZulu ilungelo lakhe lokutshengisela. Umnumzana Andile Mafu isakhamuzi seHarare uthi uhulumende akwenzayo ukwephula ilungelo labafuna ukutshengisela kungcolisa isimo selizwe ngesikhathi ezama ukukhanga osomabhizimusi baphandle kwelizwe ukuthi baze kuleli.
Singananzelela okade kusenza ilizwe lingatholi imali yaphandle sithi foreign direct investment, ludaba lokuthi uhulumende wethu bebukeka engcolile nxa kukhangelwa udaba lokulondoloza amalungelo oluntu. Lokhu bekusenza labo abafuna ukuvula amabhizimusi abo besabe ukubuya lapha elizweni. Pho nxa lokhu kungaqhubeka kusenzakala njengesikuzwayo ukuthi abantu balokhu bethunjwa betshaywa, kutsho ukuthi kuzayala kunjalo.
Ngakolunye udaba olufanayo, abenhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo eZimbabwe Council of Churches ZCC bangene umhlangano izolo emini yantambama lomkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Jamisa phezu kokutshengisela kwangolwesihlanu, bemcebisa ukuba akhuthaze abalandeli bakhe ukuba bakwenze ngokuthula. Unobhala jikelele weZCC uReverend Kenneth Mthatha ulandisa ngokunye kokuhlafunwe kulomhlangano.
Umongameli weMDC laye wavuma ukuthi iyo indlela simele siqhubele phambili. Waqhuba njalo etshengisela laye ukuthi kungalunga engahlangana lomongameli welizwe uPresident Emmerson Mnangagwa. Amabandla lawo avuma ukuthi azohambisa phambili indaba leyi kumongameli welizwe.
Abenhlanganiso ezizimeleyo benze umhlangano lentatheli izindaba ngesikhathi kule mibiko ethulwa ngamapholisa abezana uPF lezinye ingatsha zikahulumende yokwethusela uZulu ukuthi angatshengiseli. Kuhlelo lwabe-MDC lokutshengisela kusasa eHarare besola isimo esiselizweni kwezomnotho lakwezombusazwe. Bathi njalo laloba zingathathi icele kwezombusazwe elizweni zikhankasela ukuthi uhulumende ananze ilungelo likaZulu lokutshengisela ekhululekile engethuselwa kumbe ukutshaywa, ngoba leli lilungelo elimunyethwe isisekelo sombuso welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Siyabonga Mavis Gama. Lokhu sikudaba lunye. Ibandla leMDC lithi ngemva kokutshengisela eHarare kusasa ngomvulo kuzatshengiselwa kobulawayo. Lithi njalo amalungiselelo okutshengisela kobulawayo asekusibanga esiphezulu. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekhona le kobulawayo.
Lamhlanje unduna uNdiweni uthe wethula umbiko enkundleni zokuxhumana lokukhulumisana ezebulenjini ekhuthaza uZulu ukuba ayetshengisela ngobunenyi ngoba kulilungelo lakhe. Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uveza imibono yakhe ngokutshengisela lokhu.
abantu seza sikethela ke ukuthi meya kuthatha njani okumenyezwe induna njoba sibona nje ukuthi kwele Zimbabwe akusela into ekondileyo la nge constitution ayisalandelwa kangaka so abantu bazasikethela ukuthi bafuna ukwenzani ukulalela yini kumbe bengalaleli kodwa siyakwazi ukuthi ngokomthetho akuvamanga njalo akuvumelekanga ukuthi induna ziphatheke kwezombusazwe sike saba loshupho olufanayo lofotshintsharumbira ibizela abantu kuzani PF kukhanya sesisiba yilokhu esilwa lakho njengabantu bezimbabwe sesifana nakadu lezane esilwa layo.
Umongameli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo yena ukhuthaza uZulu ukuba angaphatheki ekutshengiseleni okuqoqwe ngabe MDC.
Thina sithi abantu bakithi komthwakazi mabangasetshenziswa ngabantu beHarare ukugoqela iZANU PF leMDC kaChamisa. Ngisananzelela ukuthi ngoJanuwari 14 kwabuya abantu bevela eHarare bafika babhildiza amashophu kobulawayo kwenzakala into eziningi okwadalela ukuthi abantu bakithi abaningi babotshwe bebotshelwa into abangazaziyo abanye bakhona namhlanje basesemajele. Yebo abantu bathi ukutshengisela lokhu kumayelana ngokuthi izinto sezidula i-economy ayikho kahle ebantwini kodwa ke thina sithi thina njengomthwakazi ama-problem ethu ayedlula ukudula kwezintengo ukuswelakala kwefiweli ukuhamba kwamagetsi lamanzi.
Ukubizelwa kokutshengisela okuqala kusasa eHarare ngokwesibili ezweni umnyaka lokhe uqalileyo okwakuqala okukazibandlela kuchiye umonakalo omkhulu ukulahlekelwa imiphefumulo ukuchabalala kwamabhizimusi kanye lokubotshwa kwabanengi ngomvulo emagcekeni eLight City Hall kobulawayo kulapho okubikwa kuzaqalela khona ukutshengisela ekuseni njalo okwamanje ibandla leMDC selilinde impendulo emapholiseni njengoba sebazise ngokutshengisela lokhu. Inkampani yencingo zikamakhalekhukhwini esetshenziswa njalo ukuya ebulenjini e-Econet isethule imibiko ethi kusasa kusukela ekuseni ngehola lika-8 a.m. kusiya ku-10 a.m. lango-3 emini kusiya ngo-6 p.m. ntambama bayabe belungisa imitshina yabo okulakho ukuphazamisa ukuba sebulenjini lokukhulumisana ngencingo. Lokhu sekusolwe kakhulu ngabebandla le-MDC ekhokhelwa nguChamisa bethi lokhu kuzaphazamisa uhlelo lwabo lwakusasa lokutshengisela eHarare kanye lokwephula amalungelo abantu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia. Siyazi sikabalalela ukubana imbiko le ebithiwa iyethulwe yi-Econet ayisiyo yeqiniso. Ngesikhathi ibandla le-MDC lisithi seligqibe amalungiselelo alo okutshengisela kusasa, umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje ukhuthaze amabandla ezombusazwe ukuthi akhulumisane laye ngokuthula ukulungisa okuhluphayo elizweni kulokubangela udlakela. Kodwa isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC, umnumzana Nkululeko Sibanda, utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi inkulumo ezifunwa ngumongameli Mnangagwa ayisizo ezingalungisa umnotho welizwe.
Odinga ukukhuluma ngalesi sikhathi ngumnumzana Mnangagwa ngoba nguye owehluleka ukulungisa indaba zomkhonomi lolungisa indaba zokuhlalisana kuhle kwabantu beZimbabwe. UPresident Chamisa uthi yena hayi nxa kungadinga ukuthi kukhulunyiswane kubizwa abantu abathembakalayo abanjabo abangabopresident kwamanye amazwe e-Afrika ukwenzela ukuthi sibone ukuthi uMr Mnangagwa akho ekudlaleni banezinkondlo abelokhu bephumela egcekeni besithi hayi lizwe ukuthi lihambele phambili kufanele ukukhulumisana lokhu okubizwa ngupresident Chamisa okwenzakale ngokushesha. UPresident Chamisa uku wakhulumisana labo sokukwana isikhathi esingaba ngumnyaka ogcweleyo esithi kabazame ukuya yazisa umnumzana Mnangagwa ukuthi ilizwe lifuna ukuthi kube nokuthula njalo ukuthi kulungiswe indaba zokhetho ezingaqondiswanga kuhle kumphumela yokhetho ukwenzela ukuthi umkhonomi uqalise ukusebenza kahle.
Abanye bazibuza ukuthi kungani umnumzana Chamisa ebengekho emhlanganweni lentathelo izindaba izolo, kungabe konke kuhamba kuhle yini?
Iye kuhamba kuhle, ngazi ukuthi abantu bayabedinga upresident Chamisa ukuthi abe ku press conference eyebandla ngalipi kanti ngithi bekukhona isikhulumeli sebandla ibi press conference ye MDC ibingathi yo press conference ka President Nelson Chamisa ngalolu hlobo angibona ukuthi kungaba kukhona okumangalisayo lukhulu udubo lutholakalayo kakhulu kuntathela izindaba nakuzimbabwe wonke jikelele ukuthi badinga ukuthi uPresident Chamisa abe khona kule yonke indawo ulomsebenzi omkhulu kakhulu kulizwe leZimbabwe okuthi ngeke aziqhamule phakathi ukuthi abe lapha nalapha nalaphana abantu bamfuna yonke indawo siyazi ukuthi abantu bayamthanda kodwa ngumuntu phela ngeke abe endaweni ezidlula enye ngesikhathi esifanayo
engabe khangela ukuthi ukutshengisela lokhu kuzafeza injongo yakho yini
kukunumzana nangakwa lokhu lezano PF labe ukuthi ukuthi bakhangela ukuthi bazimisele yini ukuthi balungise indubo ezisebizweni leZimbabwe njalo bayakhuthazeka na ukuthi bakhangela umkhono weZimbabwe ngiyazi ukuthi kungansuka ezingangaki kuzabe amagetsi azaqala ukuhlupha ngendlela emqoka kakhulu ngoba ngizwa bethi kulamahungahunga ukuthi bazacitsha iCaribba Power Station ukuthi kukhulunyiswane kulungisa indaba zomkhono ngokushesha kungaba kuyinto eqakatheke kakhulu kumuntu ozithi kumkhokheli welizwe kufanele ikusasa libe ngelimvula amehlo abone kahle achi luvivi.
Alo ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 eseHarare. Amapolisa lamhlabo phe osakhulayo MDC uSisili Chimbiri phezu kohlelo lokutshengisela oluqoqwa libandla lakhe kusasa kanye lolwela amalungelo oluntu umnumzana Pride Mukono oyisiphathamandla senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition. Umkono wetheswa icala lokuqoqa ukuvukela umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ukubotshwa kukamkono kukhuphule inani labantu asebebotshelwe icala lokuzama ukuvukela umbuso kaMnangagwa lafika kumachumi amabili lambili. Kusenjalo amapholisa avalele induna yentabazinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwe Ndiweni lamhlanje ukuze aphiwe isigwebo sakhe kusasa kudaba lokufunyanwa elecala lokudiliza impahla yesinye isakhamuzi evela entolongweni kusasa. Undiweni wetheswa leli cala lezinye izakhamizi zentaba zinduna ezilichumi lantathu. Umthetho we-Maintenance of Peace and Order, MOPO, upasisiwe lidale le-Senate izolo okutsho ukuthi omabili amadale lele parliamente asewupasisile. Lumthetho okhangelelwe ukwelama owe-Public Order and Security Act iphosa. Kodwa ingcwethi kwezomthetho zithi umthetho omutsha awehlukananga ngitsho lo obuvele ukhona owephosa ngoba uyancindezela ilungelo likaZulu njalo awuhambelani lesekelo sombuso welizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo nobhala ubona ngezemithetho lesisekelo sombuso kubandla le-MDC umnumzana Kucaca Phulu njalo olilunga ledale lephalamende.
Ungakhangela imopho ngendlela emingayo kathesi ngibona ingani kayisayehlukananga kakhulu nomthetho wephosa lo obuvele ukhona. Kodwa into kumele siyinazele kubana ukuze kube njalo yikuthi last week ephalamende ama-members of parliament e-MDC aphikisana layo kakhulu imopha bakhipha okunye okuningi okubi okade kukumopha okade kusedlula lokhu okade kukuphosa. So ngawunika umzekeliso ngithi bebefuna ukufaka okuthiwa yi-cordon ukuthi ipholisa liyafika anywhere iphonge ukuthi i-area lay is now a-cordon. I-area lay zingasho ukuthi inganani njalo kwenziwa njani. Abakhumbulayo kudala ngezikhathi zikegugurawundi mina ngangingumfana omncane ngaleso sikhathi kwakule nto kuthiwa yi-curfew, so besebezama ukuletha i-curfew ukuthi iphenduke besebenzisa imopho. So siphikisane lakho kakhulu, uMinister of Justice wagcina evumile ukuthi kukhishwe. Ngokunye okulutshwana kwathi kukhona, okunye lokusithi khona nxa ungaba ngomunye wabaphathekayo ukuthi lilungiselele idemo okuthiwa ngukhomvina, bekusithi nxa kuleyo demo kungenzakala anything, lanxa lokho kungaphathelananga lawe, bekuthiwa uyabotshwa njalo uthathelwe le mpahla yakho. So ibingumthetho omubi kakhulu. Kodwa kwakathesi ngenxa yokuthi inika amapholisa amandla okubana ayale ukuthi abantu bademonstrate, mhlawumbe bahlangane, imopho sibona lokhu ngumthetho omubi ngenxa yokuthi yalisa abantu ukuthi benze lokho abakuvunyelwa yi-constitution, kungamalungelo abo awokudemonstrator nokuhlangana bekwenza ngokuthula.
Kukhona yini ongathi wena kumele kuguqulwe ukuze kuhambelane lesisekelo sombuso elini?
Umthetho lo nangibona ngazani ukuze uhambelane lesisekelo sombuso kumele wesulwe wonke. Qaliseni kutsha ekutheni sibone ukuthi amapholisa nxa abantu bezademonstrata kumele amapholisa aziswe, hatshi ukuthi amapholisa aphe imvumo yokuthi uhlangane nabanye abantu. Liyakulanzela ukuthi kukhona ngapha emakhaya, nxa lingahlangana lingu-15 lilungisa okunye okwemakhaya khona ngapho, kuyabe sekuthiwa kunothi ngabe linike inotice. Nxa lingasaphanga inotice selingabantu kumele babotshwe.
Lo-ke ngumnumzana kucaca phulu unobhala obona ngezemithetho lesisekelo sombuso kubandla le-MDC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Live talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukuthi utshengisela uqoqwa ngabebandla eliphikisayo le-MDC kusasa kubaphatha njani abesifazane. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ibandla le-MDC selilandule imbiko yamapholisa yokuthi lijonge ukutshengisela ngodlakela kusasa lokuthi lezikhali. Embikweni awethule lamhlanje amapholisa athi athole amasaka alamatshe lamaregeni abikwa abezasetshenziswa yileli bandla njengezikhali kuhlelo lwalo lokutshengisela eHarare lakwamanye amadolobho. Kodwa iMDC yakulandula lokhu. Ibandla lezanu PF lona lithi ukutshengisela lokhu akumelanga kuvunyelwe ngamapholisa. Ukuhlaziya lolu daba uNtunkameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo lesikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Bayenza izinto ezinyanyisayo eziyinhlekisa emphakathini. Akekho umuntu weZimbabwe noyedwa nje okholwayo lokhu ukuthi kuthiwa i-MDC engaphezulu esenjamisa isithwalana namarekeni namatshe. Sizahamba thina sigijimisela amarekeni siyakhangela abantu abalempobho ukuthi siyahlanya yini. Abantu njalo kufanele bakhumbule ukuthi yizamo efanayo lesi namhlanje sizathwala amarekeni namatshe eyayithithi yona ngemvana ngemvana wokubulala abantu ngo-August 2018 sasile Mpopo. Kati Mpopo yankona sisayisa ngapi? Amanga amangaka ayayangisa kakhulu. Siyazi ukuthi bazama ukuthi batshele iSADC ukuthi wona abantu abalokuthula njalo ukuthi MDC kayela ukuthula. Konke lokhu iSADC ngakukholwa nxa ifuna, kodwa kusegcekeni kumuntu wonke olokuyingqondwana nje ukuthi izanu ibaleke liqiniso nje.
Ngiyakwinqobe Nkomo, kungani lesithi iMDC kayimelanga ivunyelwe ukutshengisela? Sona isisekelo sikubeka sobala ukubana yiloba ngubani oyabe efuna ukutshengisela ngokuthula uvunyelwe.
Phakathi kwelizwe leZimbabwe kulabantu abafuna ukuthula, kulabantu asebelungise izinto zabo, esingathi kulabantu abalamabhizinesi, kulabantu abalezimoto zabo emgwaqweni, kulabantu abalezindlu zabo. Ngokuwenzakeleyo sekudlule esikubonileyo yikubana ama-demonstrations lawo uma sethe abakhona ayabhidlisa inotho yomunye
umuntu abhidlize ngathi umuntu akabe sekutholile empilweni. Ubuye kusasa kuba sekuthile umuntu lokuthi aphile abe lamabhizimusi abe lezimoto abe lani. Ukhalele uhulumende okhona ukubana angivikele. Umbuzo okhona omkhulu ukubana uma abantu laba bevunyelwa kusasa bona bangene emgwaqweni, kulesithembiso bani esokuthi abantu abasoze balinyazele izimoto zabo, abantu abasoze balimale na, njalo izakhiwo asoze zidilizwe na? Kulapha okulombuzo omkhulu khona.
Nansi indaba Sibanda uthi unkomo lijonge ukubhidliza hayi ukwakha.
Akusi msebenzi wezanu PF kumbe uhulumende ukukhetha ukuthi amalungelo abantu beZimbabwe okufanele ahlonitshwe iwaphi. Ilungelo lokutshengisela likusisekelo sombuso welizwe sona kufanele sibe ngaphezu kwezanu PF kumbe uhulumende, ngoba yiso esakha ilizwe, njalo sitshela abantu ukuthi siphilisana kanjani. Ngakho i-excuse ukuthi kuthiwe hayi sesaba ukuthi ungaba nomsindo, kayibambi moya, kayibambi manzi, yavunza. Kufanele sazise izanu njalo ukuthi emveni okusuke kwenzakalayo ukuthi amasosha ikakhulu yiwo asuke abhidliza imiphefumulo yabantu. Labantu bezanu ababotshiweyo embana ngo-January kulumnyaka lango-2018 yibo ababebonakala betshontsha, bebhidliza iy'mpahla, betshisa izinto. Into enhle wayizani ukuthi itshele abafana imilishiya zikamnumzana Mnangagwa ukuthi ilizwe ngeke lakhiwa ngokulala abantu, ngenye imini kuzaphela.
Nkomo,
ngikhonze Darwin, ngifuna ngibuye kuwesibanda ukuthi angithi lapha lithi MDC ezangena kusasa itshengisela emgwaqweni, then uma kuthithwa kuthe kwangena abanye abantu lina lile ngathi linobufakazi bani ukubana abantu abazangena khona bana bengena emgwaqweni bazabe ngabantu be-MGC? Akusoze kube nezigebenga yini ezizaphambanisa zisebenza ngebizo lenu na? Yikho kulo mbuzo khona. Ngaleyo ndlela uhulumende onemvumo, khangela mdawuni wathi ngiqede baba, uhulumende unemvumo yokuvikela bonke abantu lezakhiwo ezikhona ngisho. Ngoba lapha akulasiqiniseko esokuthi lina lingama lithi ebantwini abasezibhilidini lina lingabe-MGC lingenzi lokhu nalokhu, kodwa iningi labantu ezabe lisemgwaqweni laphana kulesizathu na ukuthi asoze libe lakho ukuthi lidilize izakhiwo?
Mntakamama, ngesihlungu sithi is a difference without a demarcation. Abantu beZimbabwe balelungelo lokutshengisela regardless of what you are saying, whether wena uyakukholwa kumbe awukukholwa, mina ngiyakukholwa kumbe awukukholwa, sikelo sombuso ngeke silahlwe. Umlando usemapholiseni, hayikhona emasotsheni. Ekuthini nxa thina abantu be-MDC singathi lowa umuntu kaso wethu bamthathe bambophi bahambe laye, hayikhona ukuthi bafunga ukuthi wonke umuntu ngowe-MDC. Silelungelo lokutshengisela lanxa izanu lo Mr. Mnangagwa befuna ukufaka imilishiya zabo ukuthi zisiphambanise. Khonokho kufanele kube ngumlando wamapholisa. Ngeke sithi ngoba kuthiwa khona kulezi ganga emhlabeni kasisaphuma ezindlini sesihlala size ezindlini, siyaphuma ezindlini sithemba ukuthi sinamapholisa akwazi ukugcina umthetho. Yikho lokho siya ezitaladeni kusasa ngithemba lokuthi amapholisa azakwenza ukuthi kube segcekeni ukuthi loba umsindo lo obulala abantu kumbe lisotsha kumbe yini. Amasotsha akafunakala estridini, kudingakala amapholisa.
Abanye funa ukuhamba zikhululekile kusasa ngisho, then ukuthi mina ngikhale imoto yami idilizelwe izakhiwo zami, ngibe angithibilike ngikhayele uhulumende ukuthi umvikele okungakanani.
Alo-ke ngumnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla lezanu PF, ubexoxa lomnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
ingoma ethiwa ithemba lakho isidlubela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Abenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Human Rights NGO Forum bakhuthaza imanyano we-African Union lowe-SADC ukuba ubheke ngelihlo lokhozi izehlakalo zesimo sombusazwe eZimbabwe ngesikhathi kutshengiselwa eHarare kusasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.